Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 12/2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kutanga nhasi hurumende iri kudzika mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuti vari kuita zveuori uye vari kutengesa mari pamukoto vakandwe mujeri kwemakore gumi. Sangano revanotengesa reInternational Cross Border Traders Association rochema-chema nokuvharwa kwemugwagwa unoenda kuSouth Africa nokuBidebridge zvichitevera tsaona yakaitika mumugwagwa uyu nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutanga nhasi vari kudzika mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuti vari kuita zveuori uye vari kutengesa mari pamukoto vakandwe mujeri kwemakore gumi. Mutauriri wevatungamiri venyika nedare ramakurukota vaGeorge Charamba vanoti mutemo uyu uchabudiswa nhasi mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Vamunangagwa vanonzi vanenge vave kuvandudza mutemo weExchange Control and Money Laundering and Proceeds of Crime Act veZimbabwe Anti-Corruption Commission vanonzi vachapiwa masimba ekuferefeta upfumi hwevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Hatinisi kuti vanenge vachisungwa. Tiri kuti isusu kune vanhu vanongoonekwa vane mazimari neupfumi vachionerwa neupfumi hwavo. Havana bhizimisi rinozikamwa kuti vaita zvakati upfumi hwacho huzikamwa kuti hwabva kupi. Zvinoita kuti nyika yedu ichengetedze organized crime. Isusu sehurumende hatidi kuti nyika yedu ive neorganized crime. Munhu wese ngave neupfumi hunonzwisisika hunozikamwa kunzi akabhadhara mataxi pamari iyoyo. Mari yakabhadhara mitero inofanira kubhadharwa yenyika. Ndizvozvo kana usinganzwisisiki then kana usinga explain kuti zvakabva kupi, whether wakatengesa madrug kana kudii, zvinotorwa. Hapana chino mitemo yakadaro iriko kwese kwese. Ukaonekwa uchidriva kana Bentley unogona kutomiswa unzi chimbotitsananguroi makaitenga sei, mari dzacho dzakafamba sei and dzakabhadhara mataxi zero. Ndo zvinongoita kuti vanhu vatirarame mutemo. Saka ndo kwatiri kuenda ikoko.
Apa muri kutarisawo here vaya vane mari mabhanga dzatingati dzemaRTGS zviri kufamba sei apa?
Kana tichitaura mari tiri kutaura upfumi hwako kubvira dziri kubhengi dzinongoonekwa mubrick and mortar, kureva kuti dzimba dzamunovaka, zvimwe basically lifestyle audit. Lifestyle yako ikangoratidza kune dzimwe mari vana vako vari kungoendawo kune zvimwe zvikoro zvisinganzwisisiki iwewo hauna kana basa rinozikamwa. Kumwe zingotsanangura kuti akofizi munobhadhara zvokufamba sei. And kana zvaonekwawo kana ukazvitsanangurika zvakanakawo, kana zvisingatsananguriki then paita problem. Nokuti kana vanhu vangavabhadhara, vanhu vanofanira kubhadhara mataxes. Saka panofanira kunge pachionekwa kunzi uyu mari yake inobvawo kuchienda uko. Asi kune vamwe vamunozivawo vane mari dzisinganzwisiki kuti dziri kumbofamba sei. Saka ndonyaya yacho iyoyo.
Ko vari kutengesa mari rumugwagwa ava?
Ndo dzimwe mari dzisingazofamba sei. Kutengesa mari rumugwagwa kuri kutyora mutemo. Hanzi tina maexchange regulations. Saka iwa yayo kana achibhurekwa ndo nyaya yekubhurekwa mutemo. Kana mari ngadzive netsananguro, mari ngadzive netsarukano. Kana dzisina tsananguro kana tsarukano, hurumende inganaka zvikuru kana iwana mari yakadaro.
Asika wa mwari kuchema chema wa mangwana kuti mutemo unofana kuti uende sikuwe kuparamende. Kwete kuti mtungamiri kwenyika anuramba achimbozika mtemo unoshanda kwe mwezi mitanatu. Zwanga shaka ipei kuti uende sikuwe kuparamende.
Nya iripo ndeye kuti organized crime iri kutoma iri kuitika yes knowledge yakawandisa uchaenda but president vanobvumidza kushandisa secondary legislation ichozoenda ku parliament zvonogadziriswa hazvina kumboipa that provision iyo yema presidential temporal powers yakaiswa for this particular reason yokuti kana paine chinoda kuitwa chinoonekwa kuti nyika iri kuporongwa ngazvishandiswe ipapo mukatarisa vamunangagwa vasingofamba pese vachimboti ndaisa presidential power, ndashandisa presidential powers, hapa ndashandisa presidential powers. Vanotoshandisa pokuti vanhu vavo panenge pane need, hapa pane need hapa.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vari nhengo yeMDC avo vati zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Chekutanga ndechekuti iwo mutemo wacho unonzi Presidential Powers Temporal Measures Act it's an unconstitutional law because constitution yedu musection 134 inotaura kuti parliament ndo yega ine kodzero yekuita mutemo and that parliament haigoni kuti ipe mutemo uyo it can't delegate its primary lawmaking powers so to the extent that vamunangagwa vachiri kuabuse mutemo iwoyoyo it's a question of time before the constitutional court makes that pronouncement and makes a declaration that the president can make law. Tochizoya panyaya yacho iyi, panyaya yacho iyi. Firstly, vanhu vanofanira kuyeuka kuti US dollar is still legal tender in Zimbabwe. The British pound is still legal tender in Zimbabwe. The euro is still legal tender in Zimbabwe. The rand is still legal tender in Zimbabwe. Imari iri legal, it's foreign currency. So haukwanisi kuti uise mutemo wekuti munhu akadhila ne foreign currency anopara mhosva. Is seen a section 42 year RBZ Act. You know, tarot, tunochansa basket of multiple currencies. In other words, zvandikwedza kutaura ndezvekuti my exchange control regulations haasina basa, are superfluous to the extent ekuti hakushandisa mari dzekunze kwenyika. Hatina local currency yedu, hatina exchange rate yedu. And remember, vachiri kuramba kuti bond note e-currency. They are still maintaining the fiction that the bond note is a currency. So whatever they do is ill thought. Whatever they do is will not work, and I can assure you that human rights lawyers will take it up and fight it. The best, the real issue here is corruption. The real issue is Papa Mukoma Blessing is corruption. How do we fight corruption? Before we answer that question, we have to ask: kuti munari corrupt muZimbabwe ndiani?
Asi izvo zvekuti vasunge vanhu vanenge vachishandisa mari dzodzi dzema RTGS zvavari kuti hazvisizvo zvingabatsira here kugadzirisa dambudziko remamiriro akaita mari kana kuti uremu hwemari pachitariswa mabhondi iwo madhora ekuAmerica nema RTGS.
No, mukoma Blessing. Takamboudzwa isu kune vanhu vari kuexternalize. Pakaburiswa malist matatu. Pane one atakambonzwa kuti asungwa. So zvinhu zvefeja zvekunyepera vanhu zvakaimbwa nemukomano anonzi XQ kuti vanoreva nhaima. This is just a joke. This is just a joke. It doesn't work because the legal construction is easy. And two, tiri kuziva vanhu vacho vari kuita umwori uyu. Harege kubatana kumeso. It will not work as other things have not worked before.
Asi kugadzirisa iro dambudziko rekushomeka kwemariri, pangaitwe sei nehurumende?
We have to produce mukoma Blessing. Industries have to open up. Companies are closing now. We have to attract foreign direct investment. But it's a good time to produce. But muda ku manisa vana veZimbabwe vari kutira kuita eka kuti living. It's a shame. It's a joke. And it doesn't work.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vari nhengo yeMDC vange vari parunhare muHarare.
Kuwerere mwedzi unowambudzi 2018 nepenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma nebulawayo musi wa 30 mbudzi, sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Sangano revanotengesa nokutengesa reInternational Cross Border Traders Association rinoti vanopinda nekubuda muZimbabwe neSouth Africa vachishandisa Bidebridge vapinda mudambudziko rekuvhara kwemugwagwa unoenda nekuBidebridge zvichitevera tsaona yakaitika nezuro pedyo neBidebridge apo chitima chinotakura zvinhu chakaita tsaona neGonyet. Tataza kubata mapurisa ekuBidebridge kuti tinzwisise nezvenyaya iyi. Asi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe maonero avo.
Hongu mukoma Evans, ndo zvakaitika muzuva ranhezuro madhoka zuva. Pakaitika njodzi yegonyeti rakadhumwa nechitima chinotakura zvinhu. Chinonzi goods train. Saka mugwagwa pane zvino wakavharika sekuti chitima hapana kana chitima chichiri munjanji. Chitima chabuda munjanji uye hachichakwanisa kuti inge chichifamba, saka mugwagwa wakavharika iwo mugwagwa uyu wetara. Asi mumwe mugwagwa unokwanisa kushandiswa ndiwo kutoenda nekuBulawayo. Unoenda kuBulawayo wekuti vanhu vanenge vachifamba kutozonodzoka. Vasvika kumbalabala vadarika Gwanda kuti vadzoke kumasvingo. Unoyo mufambo unezenge wati rebei uye unenge wadarika dzimwe nzvimbo dzakaita sanenge ana Ngundu. Unenge wadarika mugwagwa iwoyo, saka uri kure zvakare. So hatiziye kuti vanenge vachikwanisa kutoti vaite izvozvo ndofunga vachaita saizvozvo, sekuti chitima chabuda mumugwagwa panitozobewa crane. Uye crane chinhu chinofamba zvinyoronyoro chaizvo kuti chigone kusvika panzvimbo inenge yaitika njodzi. Saka chinhu chichatora nguva yakareba chaizvo kuti pawanike pachicheneswa ipapo. Kusare kwokunge hurumende yakwanisa kuti itsvage crane kubva muSouth Africa, sekuti muSouth Africa ndo motori padhuze pane kuenda kungave kunana Harare kana Masvingo. Kuti treni yoenge ichibviswa paraiti yanjodzi.
Mashoko enyu mukana wekuti muzivise vamwe vamunoshanda navo, vamwe vanga vachida kufamba kuenda kuJoni nevari kufamba vachibva ikoko vachiuya kumusha, mungavazivisa kuti kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Hongu tazivisa vemabhazi vese kuti vazame kushandisa dzimwe nzira dzisiri yekuuya nekupindira muBidebridge uchibuda uchipinda nerodhi inobva kumasvingo. Saka tavazivisa kuti mugwagwa uri nani kushandisa mugwagwa unoenda nekumbalabala uchipinda nemugwanda wopinda pawo paColinbourne uchiya makadhi wakananga paBidebridge. Saka ndo mugwagwa watiri kukurudzira vanhu kuti vange vachishandisa iwoyo, vangave avo vari mumugwagwa kubva kuSouth Africa. Ngavacheregera kukona nemugwagwa weHarare, ngavachitogara vakagadzirira kuti vachafamba rwendo rwakati rebei rwekuti vanobata kumbalabala vachizodzoka kuti vaende kuzvishavane vachinobata kumugwagwa wemasvingo.
Avo vange vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura parunare kuJohannesburg naEvans Zininga weStudio 7. Muchikamu chino tichange tichikuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Bepa nhau reHerald nhasi rine mashoko abva kuhurumende ekuramba chekuita nezvekuedza kutapa mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mupepa rimwe chetero mune nyaya yemutauri weparamende vaJacob Mdenda vachiti nyaya dzezveupfumi munyika dzave kuita zviri nani. MuChronicle mune nyaya yegurukota vaJoram Gumbo vachizivisa vachivimbisa kuti nyika ichange iine mafuta edzimotikari akakwana panguva yezororo rekisimisi negoredzva. Zvekare muChronicle mune nyaya yomutungamiri wenyika vaMnangagwa vachiti kugadzikana kwakaita zvinhu munyika kuchakurudzira vekunze vanoda kuzoita mabhizimisi muZimbabwe. Tatadza kuwana misoro yenhau mune mamwe mapepa panguva yokuenda pamhepo. Chasvika chikabu chiya chatinokuunzirai pamusoro pezviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Ichi chikamu ndechenyu imi vateereri pamunenge muchizvitaurira mega.
PaStudio 7 makadini. Zita rangu ndinoitwa Tafadzwa Kwafa. Ndati nditaurewo kuti nyika yedu ino haina kumira zvakanaka, nyika yedu yeZimbabwe. Ndiri muno muSouth Africa parizvino, ndabva kuZimbabwe nhasi. Zvakaitika nezuro ndinoti kuna president wangu, vapresident vedu vachamisa vaida kubiwa daylight robbery chaiyo, kubiwa chaiko chaiko sezvakaita vadzamara. Ndiri kunzwa zvangu vanhu vari kutaura kuti hanzi drama, nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka ndiri kukurudzira zvikuru kuti vedueka, nyika iyi haina kumira zvakanaka. Zvinozongoipa chete kana waitirwa iwe iri hama yako, kana kuti zvaitirwa kubudzinza rekwenyu, ndopa uchazoona kuti ZANU-PF haisi kuita zvekutamba. Nemagwara avabuditsa amai mutsvangwa nhasi zvinoratidza kuti vane chekuita nemhirizhonga nezviri kuitwa izvozvizvi, kana nekupfurwa kwakaitwa vanhu paya. Vanhu vezano nebasa ravo.
Ndinoda kukutendai imi varidzi veStudio 7, oro vatepfenyuri veStudio 7 vanotijonga kandimiri. Blessing Zulu, varume imi munogona pamberi nebasa nekutipa nhau dzechokwadi.
Ini ndoshaya kuti zvekuunganidza vanhu vachifunza kuti chii chakaitika pakupfurwa kwevanhu musi wa1 nemasoja. Ini ndirikungotambisawo mari nekuda kutsvaga zvimwe zvisipo. Iye munhu akapfuura wacho handakabatwa, vakapfuura wacho akabatwa. Vanozangobvunza ivava vakapfuura chete, vakapfuura vacho ivavo. Makatumwa nani? Ewa, vakabvunza kuti naiwe Jonga kandimire watumwa nani basa? Unotsvagana nevanhu vari kupi kuti naiwe ndudze kuti Jonga kandimire watumwa nani? Iwe Jonga ndinobvunza kuti watumwa nani? Ndikuti zvakuti watumwa nani? Zvokutsvaga kunganidza vanhu paradza nguva ida kutenderera ndohuro wakashata ihwo. Iwe mizoja akabvunza, vabvunzwa akati kudii? Akabvunzwa here? Akatumwa nani? Akataura kuti mukembi ndiani? Chete nyaya yopera kuti uda kutenderera. Ndokanzi Zimbabwe isingakuri ndiramba ichitaura zvinhu zvekurevesa nguva, irevesa nyaya nezvinhu zvisina basa rese. Tenda hangu imuteereri weStudio 7.
Ndinokwazisai vakomana nevasikana vepaStudio 7. Zita rangu ndini TK, ndiri muSouth Africa. Kutanga ndoda kuti ndionesane nevana veZimbabwe ndichiti chenjererai vanhu vekuvimba navo paelection. 37 years is not a joke muupenyu hwevana veZimbabwe. Hamungangorambe tichitambura for 37 years. What I'm trying to say, kana takunovhota vana veZimbabwe, please ngatizivei pekuvhotera, ngatizivei pekuisa X wedu. Number 3, I want to say to Zimbabweans, fellow Zimbabweans, look at now the way our president doing this, Emmerson Dambudzo Mnangagwa. He's trying to mobilize the churches, you know. So let us try to change vanhu vakadaro vanoita basa rekuenda pamberi pamwari vachitaura zvisina maturo, vachipromisa vanhu kupa matisheti, tisheti haidyiwe mukati muupenyu hwevana veZimbabwe. Please chenjererai pekuvhotera. Even machechizi vekwamarange ava, please mushasashandiswe nevanhu ivavo. Havana kureurura vari kupfeka nguo dzesvondo yenyu, vanoshoresa svondo yenyu. Please tapota musavhotere ZANU-PF.
Avo vange vari vateereri veStudio 7. Tinokurangaridzai zvekare kuti idzo dzange dziri pfungwa dzevatauri, kwete dzeVoice of America. Zvichakadaro, tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa parizvino mumoto uri kubvira mudunhu reCalifornia muAmerica vanonzi vasvika makumi matatu neumwe asi vanodzima moto vanotarisa kuwana zvimwe zvichuna kana vasvika kune dzimwe nzvimbo dzisiri kusvikika pari zvino. Moto uyu unonzi ndiwo wakapisa dzimba nemidziyo kupfuura imwe moto yose inozikanwa mudunhu reCalifornia uye uri pachinzvimbo chechitatu pauwandu hwevanhu vakafira mumoto wakadai. Zviuru zvisere zvevashandi vanodzima moto zviri kurwisa kudzima moto uyu. Muchikamu chino chinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvichitiudza pamusoro pavo kana nyaya iri mupfungwa dzavo. Nhasi tina Dr. Prisca Sivongilongondo. Ndinofunga vamwe venyu munomba vanzwa paStudio 7. Tati tibvunze kuti Dr. Prisca Ngondo ndiani chaizvo?
Saka ini ndinonzi Dr. Prisca Sivongilongondo. Ndinobva kuHarare, Zimbabwe, and ndinodzidzisa kuTexas State University iri kuSan Marcos in Texas. Ndakatanga kudzidzisa kunoku muna 2015. Before ikoko ndaidzidzisa kuCalifornia State University. Ndakauya kuAmerica ndichienda kuundergraduate. Ndakaenda kuUniversity of South Dakota, vandabva ikoko kunoita masters the University of Oklahoma, vandazoita PhD yangu kuTexas Tech University. After ndapedza kudaro ndipo ndakazotanga kudzidzisa. Saka iko zvino ku Texas State University, my job title yangu is Assistant Professor of Public Relations.
Saka munodzidzisa chinyi?
Ndinodzidzisa in the School of Journalism and Communication, but my focus is in public relations. So my classes andinodzidzisa include public relations research, public relations writing, digital media, crisis communication, and dzimwe nenguva ndinodzidzisa health communication.
Chakaita kuti muuye kuAmerica chii?
Ndakauya kuAmerica kuenda kuchikoro. Ndanga ndaona nzvimbo kuUniversity of Zimbabwe nandaona nzvimbo kuUniversity of South Dakota. Saka nguva yandakabva kuZimbabwe ndipo zvinhu zvanga zvatanga kudzikira. Pakatanga kuitwa mafarm invasion, kwakutanga kuita inflation bijana bijana. Saka ndakangoonawo kuti ndizokwanisawo kurarama pamwe ndikabuda munyika kunoita chikoro kuAmerica zvingandiitirawo nani. Saka ndo pandakazouya kunoku.
Chii chamunotarisira kuZimbabwe? Chido chenyu chii?
Inini chido changu chekuZimbabwe ndechekuti Zimbabwe idzokere to its glory days, kuti vanhu vanoenda kuchikoro, vapedza chikoro vachiwana mabasa, vanhu vangokwanisawo kungorarama vachikutenga dzimba dzavo, kufidha vana vavo, kuti vanhu vaonewo basic health care. Zimbabwe yembenge iri panzvimbo ipapo nguva dzakakura vabereki vedu. Zimbabwe can go back to that type of atmosphere. Ndozvanga tichingokumbirawo kuti vakuru vedu vagadzirise nyika kuti vanhu vasabude munyika. Tikusuka tichivaka dzimwe nyika tichanza kuvaka nyika yedu isusu nekuti vakuru vedu havasi kutipa opportunity yekuti tidaro. Tine vana, tine mhuri, saka zvese izvozvo zvinonetsa. Saka vangotipowo chance yekuti varikoko nesusu vari kunokutogona kubatsira kuvaka nyika yedu zviri more stable.
Chingaita kuti mudzokere kunoshanda kumusha chakaita sechipi?
Stability. Economic stability ne reliable healthcare. Ndizvo zvinhu zvinganditi ndidzokere. Ndakaenda kuZimbabwe muna August nemuna July yegore rino, before and after my elections, and pandakaenda ikoko ndakanzwa kuda kudzoka kumba. A few months, a month or so ago, wakunzwa kuti bondi radaiso, my US dollar daiso, munoziva kana zvinhu zvakadaro zvichiitika, kana newo unotofunga kuti but ndingadzokere kune zvinhu zvakadaro. Vanhu vari kumira maqueue kutenga chingwa nemukaka, mabasic needs. Saka kana until zvinhu zvagadzirisika, handioni zvangu ndichidzoka.
Pane chamunoonawo here chinofadza pamusoro peZimbabwe mazuva ano?
Chinhu chakanaka paZimbabwe is vanhu vemuZimbabwe. Tinoda nyika yedu, tinoifarira nyika yedu. And specially ndoda kupa credit for vanhu vachiriko, vanhu vari kudzokera. Ndivo the real heroes of Zimbabwe. Kuti vari kuramba vachienderera mberi nenyika kuna kuti nyika zvingafambise.
Imimi chamunoda kupa Zimbabwe chii? Chamungati contribution yenyu kuZimbabwe ndeipi?
My contribution to putting Zimbabwe on the map is the research yandiri kuita.
Dr. Prisca Sivongilengondo vachitaura ne Studio 7 vari kuTexas. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavanoona zvichitika muAmerica. Nhasi tashanyirwa negweta guru rekuScanlan and Holderness vaGodwin Nyengedza.
Ndafamba munzvimbo dzakawanda muAmerica muno mukusanganisira kuWest Coast, kunana California, nekunana Las Vegas, zvese zvichiuya nekunana Dallas nana New York. Ndakaona zvinhu zvakawanda kune dzimwe nyika. Saka ndichikombeya neAmerica chatinonyanya kukudza pamusoro payo. Inorespecta constitution yayo nema rights and fundamental freedoms ema citizens ayo. Icho chuchi chikuru chanda notisa kwa America chekuti dzimwe nyika dzinofanira kuti dzidzidze. Pa issue iyo yekurespecta ma fundamental freedoms yevanhu, tinoona kuti American way of life, munhu ari muAmerica anokwanisa kuexpressa zvinhu zvaanoda pasina kutya kuti anogona kubatwa nemurao kana kusungwa kana kuiswa mutorongo nekuda kwemabeliefs ake. Kureva kuti demokrasi yavo inenge yave advanced chaizvo yaakumberi. Ndochinhu one chekutanga, nekutiko ndo panotangira even ndobumbiro remutemo hombe panozozvarwa imwe mitemo yese midiki inobva ichishuta kubva pamutemo iwoyo wakafanana nenyaya yeconstitution yenyika inoyi.
Munoona sei tsika, upenyu nemagariro?
Zvimwe zvinhu zvinobatanidza zvazvimwewo zvandiri kuona zvakanaka muno muAmerica. Zvekuti iko pavanhu vari kugara muno, real estate yavo, dzimba dzavo, they are generally of very high quality, dzakachipa ukakumbira nekune dzimwe nyika dzandakambogara. Probably nemhaka yekuti America inobenefita from landmass, yakati kurei America yachona. Saka kureva kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga mamogeji yekuti vatenge mapropati avo, vanokwanisa kuchuza mamogeji awa akawanda chaizvo. Kureva kuti basikiti remamogejis amunosarudza kubva paari rakakura. Tozobva ipapo toenda panyaya yechikafu. Handisati ndagara munyika ine variety yechikafu kusanganisira chekunze kwedzimwe kune dzimwe nyika. Chikafu chaunowana muno muAmerica ndofunga nekuda kwebenefiti yavainayo munyaya yekumuvha kwevanhu vachiuya kuzotsvaga mabasa nekugara muno muAmerica vachida ikonomi yemuno. Vanouya nechikafu chavo. Saka kana uchida kana Asian kana Japanese food kana Mexican food kana even a bit of African food kana European, zvese zvinowanika muno. Tobva ipapo toenda munzira dzavo. Maroads avo mahombe, they are generally wide and in good condition and the traffic flow very smoothly. Chandronyanya kukudza nevanhu vemuAmerica madrivers achona, vanhu vanorespecta murao pakufamba. Ukafamba ukaenda kunyika dzakasiyana kunana Asia sekuAfrica kwatinobva uko nekunana Middle East, unoshamisika nemadrivero enyika inoiyi yekuti chero munhu akangonotsika pamutsetse chete wezebra crossing, mota dzese dzinomira kuita mudungwe dzichimirira munhu iyeye kuti apfuure. Hazvowanzoitiki kwandinobva kwokuti unokwanisa kusvikonakurwa uchifamba uri pazebra crossing chero light riri regreen kuti iwe upfuure. Ndozoendazve pane chimwe chinhu chakafanana nefuel. Fuel yakachipa kuno kuAmerica chaizvo ende hautarisiri zvatinoona kune dzimwe nyika dzekuti unomira mudungwe nguva igoraudzira. Ugoita seuchapedza mazuva akadaro ane chitsama wakamirira mutsara wokuti utsvage fuel. MuAmerica zvinhu zvese zvinoenda neplan. Chekupedzisira ndiri pamubvunzo iwoyo, ndotaurira kuti we are now living munyika inoshanda nenyaya yeinternet.
Ava vanga vari vaGodwin Nyengedza, gweta rinoshanda neScanlan and Holderness, vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kutanga nhasi, hurumende iri kudzika mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuti vari kuita zveuori uye vari kutengesa mari pamukoto vakandwe mujere kwemakore gumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.